Mamaiti Warriors akasara ine vatsigiri vakawandisa mushure mekukwikwidza zvine mutsindo neGermany, kunyange hazvo vakazorohwa 6-1 mumutambo wavo wekutanga weGroup F kumaOlympic Games. Vakaona mutambo uyu vanobvuma kuti chikwata chemuZimbabwe ichi chakatamba zvinofadza zvekuti veGermany vacho vakange vave kutotya apo Shila Basopo akanwisa ndokusiya zvikwata izvi zviri 2-1. Mutsigiri wenhabvu vaSamson Chifamba vanoti vanozviti vaongorori venhabvu nevamwewo vanotevera mutambo uyu vainyeperana mutambo uyu usati watanga kuti Mamaiti Warriors aingopinda munhandare achiita gudza mudungwe.
Vakatamba bhora vanhu vainga vazvizvokunatiazvinorova 7 ma10-0 ndezvekunyeba ndobhora rakatambwa nevasikana.
Panguva iyo vatarisana nemutambo wavo wechipiri neCanada mangwana, vemumhuri yenhabvu vanoti Mamaiti Warriors anofanira kungowedzera mwando zvishoma kubva pamutambo weGermany pamwe nekusatarisira vavari kutamba navo pamusoro. Mumwe mutsigiri mukuru weMamaiti Warriors vafarai kambamura vanoti Mamaiti Warriors asatarise nhoroondo asi kuti vatambe matambiro avo emazuva ese.
Mamaiti Warriors anokwanisa kuhina kana vakasatya dzimwe timu. Mamaiti Warriors vari kutamba zvakanakisisa asi vari kunyanya kupa respecti dzimwe timu.
Mamaiti Warriors anofanira kukunda kana kuita mangange mumutambo uyu kuitira kuti varambe vachiri nemukana wekuenderera mberi nemakwikwi. Vakambamura vanoti Mamaiti Warriors akangowedzera mwando zvishoma pamatambiro avakaita neGermany vanobuda nemapoints matatu.
Tambiro avaita kuti vaqualify kuenda kwavari ikoko ndo zvinoita kuti tiende mberi, ngavasiyane nezvekuda kutarisa mazita kuti kutamana nani.
Mutsigiri weDynamos vapita munazvo vanoti vachitarisa matambiro akaitwa nemamaiti Warriors neGermany vari kuona Mamaiti Warriors achibudirira paCanada.
Vakatamba
mangwana. Mamaiti Warriors anofanira kurwa zvakasimba kuti varambe vari mumakwikwi aya. Totarisa mitambo yemuno. Chikwata chiri pamusoro-soro cheFC Platinum pamwe nechiri kuchitevera cheCapes United zviri kusangana muNational Sports Stadium mangwana mumutambo mukuru wesvondo rino. Kugona kunenge kudada yakasiya makepekepe nemapoints maviri zvekuti vakakundwa maGreen Machine anobva aenda pamusoro, asi vakakunda vanobva vawedzera mapoints avo pamusoro kusvika pamapoints mashanu. Saka pamutambo uyu pane zvakawanda zvekurwira. Mimwe mitambo iri konde iyi mugovera: ZPC Kariba vs Ngezi Platinum Stars Nyamunga, Chicken Inn vs Chapungu Luveve, Blower City vs Wange Baba Fields, Shondo Triangle vs Islanders Gibo, Haumain vs Harare City Luveve, Border Strikers vs Dynamos Dulivadzimu, Mutare City vs Cholocho Pirates Sakubva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.